mumwe mugari wekumasvingo amai interest takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagesi imba inochengetwa vasakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unhu wasakanyanya pachipatara chemasvingo general hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagesi zvakatooma chaizvo zvikuru sei takatarisana nevarwere nokuti muone ngazvifeiwa kubva kudistrict achiita zobatsirwa nemishini yepachipatara kuwanikwa kusina magesi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika voiswa mumochari muya kana kusina magesi zvinogona kuzokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kuti kugombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magesi esimba rezuva asi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita ma-x-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaamedas chamu vaudza studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagezi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenarita zviri kushanda zvakanaka here.
Pane zvinhu just check nehospital because hospital ine sola nemabackup generator
asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheparenya tomuharare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindastry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchitwa vati nyaya yekushayikwa kwemagesi yavakukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzosirwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi asi nekuti hakuna magesi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika nekuti zvinongozvigadzirirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchichwa vatiwo magesi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagesi 7 form 4 nemafom 6. Mumwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa emagezi vanoti basa ravo vari kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagezi.
Isuve kwamucheke kumamore light industry tisanga dambudziko guru kuti magezi anofera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda tikatokoswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kubira kumajenereta because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatova mahopa apa pakanguva yakaoma nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisisina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magesi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve tinei tine zvikamu zvatei takatenga zvinofanira kulasta mwedzi wose takaisa mumafriji edu asi wowana kuti mafriji aya haachashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvaakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu, mari yacho yekuti tinotenga futi chikafu chiya hatisisina nokuti tei takatenga takastoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari, hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagesi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba sezvo ari kudzima kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magesi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho iri riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira nekuti riri kuafekta mvura uye utano hwevanhu anova mabasic human rights. Ezvinoti tikanzwa haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magezi. Tatarisana kunyaya yezveutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magezi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano unomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vazivanai muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta remasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzoserwa kudzimba nokuda kwekuti vanenge vasina kwanisi kunge vachinyoresa kuvhota. Kanyanyanya mafirst time voters vana vechidiki varobva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana hwendedzo kunana shonganiso vana muchakata nana mashava vana vepagreat zimbabwe university vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Futauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo akabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzera kutanga musi wa 24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwange nekukaribha uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.